Varimi ava vanoti zvirimwa zvakaita sechibage, fodya nedonja zvichabhadhara zvakanaka sezvo zvikwanisiro zvakaita sembeu nefotireza zvava kudhura uye mitengo yazvo inotarwa nehurumende dzimwe nguva ichinge iri pasi pane yavanotarisira. Vakawanda vanoti vave kurima zvimwe zvirimwa zvakaita semacabbage, muriwo, madomasi, tsangamidzi, garlic, turmeric, mabanana, maranjisi nezvimwe, vachiti izvi zvinovapa mari yakawanda panzvimbo diki yavanenge varima zvichienzaniswa nepavanorima chibage kana donje. Mumwe ari kufara kuti ave kuwana mari kudarika kare apo airima chibage ndiva Enias Maroto, avo vave kurima macabbage nemadomasi kwazvimba. VaMaroto vanoti vaipedzera simba ravo pasina sezvo mari yaitengwa nayo chibage neGrain Marketing Board kana kuti GMB yainge iri shoma zvekuti vaitadza kutenga zvikwanisiro zvekuti vadzokere mumunda mwaka waitevera.
Tapedza simba redu pasina chataiwana isusu. Tagara tichingopiwa mbeu nefertilizer kuGMB.
VaMaroto avo vave kungorima chibage chehupu chete vanoti upenyu hwavo hwashanduka kubva pavakatanga kurima macabbage nemadomasi.
Asi mazuva ano patakatanga kurima macabbage nematomatoes, zvinhu zvangu manje zvakufamba zvakanaka. Nekuti ndave kukwanisa kubhadhara mari yavana yechikoro.
Izvi ndizvo zvakaitikawo kuna vaMike Ngwaru avo vairima fodya kumangura. VaNgwaru vanoti fodya ikupe zororo, vachiti paunopedza kutengesa unenge wave kufanira kutanga kudyara nhondo yefodya yekuzotimbikira.
Chakapira fodya ndechekuti aikupe zororo unenge uri mumunda asi pasina chaunowana chine musoro apo unenge uchichembera.
Mumwe mudzimai akawana mari inosvika mazana manomwe pagariki raakarima mubindu kumhondorongezi kupera kwegore rapera, amai Roger Stole, vanoti zvakavapa tariro yekuti vanokwanisa kutenga mombe dzavo gore rino.
Ndandafunga kuti ndatenga chimhuru ndigoregza kuramba ndongoitisa maricho, ndatenga chimombe uchakati inini chengwe chingava chimwe ndoona vamwe wokubatanidza nayeka zvofamba ndopane chishuo.
Kurega kurima chibage kwevamwe varimi kwakabudawo pamusangano wakaitwa nezuro kuhurungwe pamunda wavafijelisi muchenje apo pakashanya gurukota rezvekurima vaEncias Masuka. Vachitsanangura uwandu hwechibage chadyarwa pari zvino mudunhu rematonaland west, mukuru anoona nezvekurima mudunhu iri amai Siena Makaza vakati nzvimbo inosvika mahekta zana rezviuru nemakumi mana nezvisere chete kana kuti 148,000 kubva pamahekta mazana matatu ezviuru ane makumi matanhatu kana kuti 360 ari kutarisirwa, zvichireva kuti zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% chete kubva muzana ndiyo yadyarwa chibage.
As of 31st December, we had planted only 40% of our target, 148,000 hectares, and mostly because of my challenges of that. We are expecting kuti target no richer.
Amai Makaza vanofunga kuti kuwedzerwa kwakaitwa mari ichatengwa tani yechibage kusvika pamadhora mazana matatu nemakumi maviri mari yekuAmerica kuchaita kuti varimi vadzokere mukurima chibage zvakare.
And also because of the lucrative prices akazo announced, most farmers vakuti vakudzokera kunorima chibage.
Patakabvunza kana hurumende ine hurongwa hwevarimi vemumapindu, gurukota rezvekurima vaMasuka vakati hurumende ichayamura vagari mamiriyoni matatu nemuriwo yekusima mumapindu, uye hurumende ichachera mabhoho zviuru makumi matatu nezvishanu kana kuti 35,000 pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chinonzi Presidential Rural Development Program.
Tiri kupa chotinoti vegetable combo kumunhu wega wega 3 million household. Zvino takatanga chirongwa chinonzi Presidential Rural Development Program chekuti tiri kuisa bhoho muraini roga roga, mabhoho 35,000 mumaraini 35,000, tobva taisa garden yokuti vanhu vakwanisa kuita murivo, murivo wokudya, murivo wokutengesa. Tiri kuita mafruit trees, tiri kupa mapotato vines. Saka horticulture iri panyaya chaizvo yokuti yerural development.
Nyanzvi dzekurima dzinoti hurumende inofanirwa kuita kuti zvikwanisiro zvekurima zvakaita sembeu nefertilizer zviwanike nemutengo wakaderera, uye kuregeza vamwe kuti vatenge chibage kuvarimi zvinoita kuti mutengo wechibage ukwire zvinofadza murimi. Pari zvino Grain Marketing Board ndiyo chete ine mvumo yekutenga chibage kubva kuvarimi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.